Mangwana na kanaka vatereri, tunosangana zvakare mangwana na nasi, uri musi wechishanu, chiwabu 11, 2018. Makatirira ku Studio 7, nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dzimwe nhengo dzeZANU-PF dziri pasi pechikwata chiri kuzviti ZANU-PF Aggrieved Voters Association dzokurudzira kuti sarudzo dzemaprimary ebato iri dzidzokororwe mumatunhu akawanda.
Takatambira zvichemo kubva kuma voters from different constituencies. Zine vanhu vasina kuvhota, and zvichemo izvozvi zvauya through the normal procedure yekuenda through the provincial chairman and chichi matsamba ari kunzi haana kusvika kumusoro.
Dunhu reMashonaland and West roti sachigaro vevaimbovi varwiri vehondo yerusununguko vaChristopher Muchangwa vanofanirwa kusiya chigaro sezvo risisina chivimbo navo. Sangano reZimbabwe Democratic Institute ZDI rotenderera nenyika yose richidzidzisa veruzhinji pamusoro pekodzero dzavo panguva iyo nyika iri kugadzirisa sarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzeZANU-PF dziri pasi pechikwata chiri kuzviti ZANU-PF Aggrieved Voters Association dzinoti sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzegore rino dzinofanirwa kudzokororwa mumatunhu akawanda, kwete gumi akanzi dzidzokororwe. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Sachigaro wechikwata ichi vaAustin Claudius Chindeka vanoti kune nzvimbo zhinji dzisina kuitwa sarudzo zvakanaka. Vanotiwo zvichemo zvakabva kune mamwe matunhu hazvina kusvika kuvakuru vemusangano.
Takatambira zvichemo kubva kuma voters from different constituencies. Zvine vanhu vasina kuvhota vakadisturbwa nezvinhu zvinoti kusashandisa register kwakaitwa, kudisturbwa kwaitwa nevanhu vakanga vari macandidates, maaspiring candidates achifamba nemaballot box, which means vakazvivhotera vega. And also police was involved vachisunga vanhu vachiita sese vachithreatena. So we are saying zvinhu izvozvo hazvina kuitwa zvakanaka, which means mavotes haana kuitwa zvakanaka maconstitutions atataura iwayo. And zvichemo izvozvi zvauya through the normal procedure yekuenda through the provincial chairman and chichi matsamba ari kunzi haana kusvika kumusoro.
Vachindeka vanotiwo mamwe masachigaro ematunhu akaita zveuori pamwe nekupiwa mari kuti vati sarudzo dzakaitwa kumatunhu avo dzaive dzakachena. Vachindeka vayambira mutungamiriri weZANU-PF vaEmerson Munangagwa kuti vaongorore zvakasimba vanasachigaro vematunhu mubato iri.
Ngazviongororwe, ngazviinvestigetwe, zviende pachena. Vanasamhaira kupa detrichi remarirani tisina kugadzisa nyaya iyi, because we just want to go general election chiri united takabatana tikambenera even chero wacho kana achiga kliwa. We are prepared kuti timuvhotere. We are saying our leaders should come to order. President yezve chidovhura iziso muchitarisa vanhu venyu vanhu vari kutungamira maprovinces ava, they are very dangerous because the provincial chairman angona kudeclare akatinga mari ringe mhomwe make anenge amedza, saka anofanira kurutsa chi akamedza ave honest tuenda mberi. But as it stands right now, pane manomalisi akawandisa.
Munyori muchikwata ichi vataurai kundishaya vanoti vanoda kuti sarudzo dzebato iri dzidzokororwe pasina vanoshandisa mari neuori.
Isu zvatiri kuda kuti zvinhu zviitwe zvakajeka zvisina uori pasina kushanda kwemari. Saka maona musangano wedu wakati vanhu vanokambena itai muri pamwe chete muchisvika muchitaurira vanhu mashoko kwamuchada kuvatora nekwamuda kuvaisa zvisina mari mukati. Toda kuti musangano ugadziriswe, primary election ngarigadziriswe, ridzokororwe patsva zvichiitwa zvisina mapurisa mukati, zvichiitwa zvisina vanhu vasiri veZANU-PF mukati, zviitwe neZANU-PF iri nzira yakachena kuitira kuti munhu wese wemusangano weZANU-PF asununguke afare.
vakundishaya vanotiwo vaimbova varwiri verusununguko vanofanirwa kusimuka mubato iri kuti zvinhu zvifambe negwara kuitira kuti zvido zvemagamba akafira nyika zvisadziswe.
And all veterans must be reminded that the cause yavari kuraramira panyika, the reason why they are still alive, haisi cause yavo, ine vamwe vakaifira vakaenda. And ivo vakafa, they cannot decide because vakafa, but zvido zvavo nezvishuviro zvavo zvinozadziswa nevapenyu vakasara. That's why we are saying maho veterans anofanira kusimuka, voziva kuti vanhu vakarara makuva vari mumasango umu vanoda kuti zvido nezvishuviro zvavakarwira hondo zvienderwe nazvo mberi nevapenyu varipo. So vanogona kuzotorera mhosva kutivo pachavo kana vachikundikana kuita forward agenda yerevolution kana vachitadza kuita safeguard ideology yeparty. Imhosva kwavari kuna vamwe vakafa vakaenda.
Chikwata ichi chinoti chinoda kuti sarudzo dzidzokororwe mudunhu rese remashonaland west, kwete mumatunhu masere sezvakataurwa nevakuru vebato. SANPF yakati sarudzo dzayo dzidzokororwe mumatunhu gumi chete. Hatina kukwanisa kubata murongi wemisangano mubato reSANPF vaAngelbert Rugege kanawo mutauriri webato iri vaSimon Kayamoyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Sachigaro vaimbove varwiri vehondo yerusununguko vaChristopher Mutsvangwa vanonzi havachina rutsigiro rwedunhu remashonaland west, nekudaro dunhu iri rava kuti vabviswe pachigaro. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
VaMutsvangwa vari kurwisana kuti vakunde musarudzo dzemaprimary munzvimbo yeNorton mushure mekumbokundwa vanhu vambomira kumirira vaimbove varwi verusununguko vachinzi hapana zvavari kuita panyaya dzematambudziko ari kusangana nevaimbove varwi verusununguko ava. Nhengo dzekumashonaland west dzakawirirana nezuro kuti vaMutsvangwa vambomira kuvamiririra sezvo vatadza kugadzirisa zvichemo zvavo kunyange vari chipanga mazano chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nyori mukuru mudunhu remashonaland west vanyika dzino mudarika vabvuma kuti dunhu ravo rakawirirana kubvisa vaMutsvangwa sasachigaro wavo, vachiti hapana zvavari kuita mukupedza matambudziko avo. VaMudarika vati vana vava havasi kubhadharirwa mari dzechikoro uye mari dzavo dzemudyanzigere hadzisi kuwedzerwa. Izvo vainge vakawirirana kuti hurumende itsva igadzirise nekukurumidza. VaMudarika vati vakafunga kuti zvavo zvazoita apo vaMutsvangwa vakaitwa chipanga mazano chemutungamiri wenyika, asi vanoti vari kushamiswa kuti nanhasi hapana zvati zvaitwa. Sachigaro wevarwi verusununguko muMarsh West vaCornelius Mooni vabvuma kuti nhengo dzavo mudunhu hadzisi kufara neutungamiri hwavaMutsvangwa, vakati vachataura nemamwe matunhu kuti nyaya yavaMutsvangwa vanoiona sei. VaMuoni vati dunhu rimwe chete harigoni kudzinga vaMutsvangwa pasina kutsigirwa nemamwe matunhu. VaMuoni vati boka ravo rinofanirwa kungwarira vanhu vari kuda kuputsa boka ravo vachishandisa dzimwe nhengo dzavo, vachiti vachapa vaMutsvangwa mukana wekutaura nenhengo dzavo vasati vasangana navaMunangagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravaMutsvangwa panyaya iyi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBatler Tambo vati simba ravaMutsvangwa riri kuenda richipera muhurumende itsva.
Nyaya iri kuitika yekuti vaChristopher Mutsvangwa iko zvino vakunzi nemaho veterans ekumashonaland center ekumashonaland west kuti havachadikanwi kwapasa yatingati vote of no confidence, zviri kuratidza izvo kuti vaMutsvangwa iko zvino simba ravo riri kudzoka richiita shoma shoma. VaMutsvangwa iko zvino simba ravo ranga rakati wandei zvikurusa pahurumende itsva yakaiswa navaMnangagwa.
VaBatler vati zvave kuitika muboka revaimbove varwi verusununguko zvinoratidza kuti vaMutsvangwa vanokundwa musarudzo dzekunotoni dziri kudzokororwa.
Chiro pako chaka kudzokorora kesarudzo iyi yemaprimary elections ezanopf handisi kuona vaMutsvangwa vachibudirira kuti vakwanise kukunda. Takatarisa zvikurusa kukundwa kwavakaita kwokuti akatungamirira anga aine 13,000 votes, vaMutsvangwa vakana mavhotsi mashoma shoma zvikurusa. Saka ino handisi kuona vaMutsvangwa vachizobudirira kuti vadzokere zvakare kuita MP wekunoto, vachitarira zvakare kuti simba rabva kuna vaMutsvangwa.
vaimboi varu verusununguko vaigara vachita wakiti na gonzo ne vaimboi mtungamiri wenyika va Robert Mugabe vanoti hurumende haisi kukoshesa magariro avo sezvo mari dzechikoro dzavanofanirwa kupiwa zviri pamutemo dzisiri kuuya uye mari dzavo dzemudya ndigere ishoma uye hadziuye nenguva. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Arthur Chigoriwa.
Mubatanidzwa weMDC Alliance uri kugadzirira kuita musangano mudunhu reManicaland kubva nemugovera mangwanani kusvika musi wesvondo. Misangano iyi inonzi yakanangana nekutsvaga rutsigiro musarudzo dziri kuuya. Mutungamiri webato reMDCT uye varivo vachamirira mubatanidzwa uyu musarudzo dzemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa vanotarisirwa kunge vachitaura pamisangano ichaitwa kuBohera nemugovera mangwanani, pamakoni nemugovera masikati uye kubocha kwamarange nemusi wesvondo. Murongi wemisangano mubato reMDCT rinotungamirwa navachamisa vaAmos Chibaya vanoti vachamisa vari kungosvika kuZimbabwe vachibva kuBritain kwavanga vachishanya vachikaka rwendo rwekuManicaland kunoita misangano. Ngatinzwe iyi vachitaura naIvan Zininga weStudio 7.
Tine chirongwa chegogogoi pamukova, saka svondo rino mutungamiri webato vachamisa vachange vachisangana neungwanda ngwanda hweZimbabwe hwedunhu rekuManicaland kumutare West vachiparura urongwa hwemusangano wedu weMDC kuti patinopinda muhurumende ndezvipi zvatichange tichiitira vanhu veZimbabwe. Saka ndinoda kukurudzira kuti vanhu vese vekuBohera Central musi wemugovera ngavauye nenguva dzemangwanani tisangane ipapo, vachisangana nemukuru webato baba vachamisa pamwe chete nevekumakoni West. Kumakoni kwatichaenda zvakare nenguva dzemasikati uri musi wemugovera zvakare. Tinokurudzira kuti vanhu vese vanga vachiuya kuosangana nemukuru webato zvimwe chete nekumutare West kwamarange ikoko kumadiamond. Tinenge tichikurudzira zvakare vagari veko kuti vaosangana napurezidendi wavo musi wesvondo vachizonzwa mashoko kubva kumukuru wemusangano.
Maridzo huru kuzvizvarwa zveZimbabwe nevatsigiri ndeyekuti kudini?
Nhauro huru dziripo ndedzekuti vana veZimbabwe hauno mukana wokuti vachisarudza baba vachamisa vagadzire matambudziko ari munyika ekushaka kwemabasa ekushayiwa kwemishonga kuzvipatara ekushaka zvakare kwemari. Vanhu vari kutambudzika vane mari dziri mumabhengi asi havakwanisi kutora mari dzacho.
Mugadziriro yesarudzo dzava kusvika idzodzi mave papi murwendo rwenyu?
Semusangano weMDC tava pachinhanho chihombe chose chogadzirira sarudzo. Ndosaka tava nechirongwa chinonzi gogogoi pamukova chokuti tiinde kumisha kumareseva iko kwaimbozikama kuti inzvimbo yevanhu ine vanhu vanga vachitsigira zvikuru sei bato reZANUPF. Asi iko zvino muri kungoona nevanhu vatiri kusangana navo kumusha, vanhu vese pasi rose kumareseva vaakuti ngativaiwo neshanduko inobatika.
Vanga vari murongi wemisangano mubato reMDCT rinotungamirwa navaNelson Chamisa vaAmos Chibaya vachitaura vari parunare naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. tinotepenyura chirongwa chedu pa Facebook che Let's Talk ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwe kufarira Facebook page redu re VOA Shona.
Rangano re Center for Natural Resource Governance rinoti harina chivimbo chekuti kampani ye Zimbabwe Consolidated Diamond Company Private Limited iri kuchera mangoda kwachiyadzwa yakazvipira kuongorora zviri pachena nyaya iri kupomerwa yekutyora kodzero dzevanhu vemunharaunda iyi. Mwedzi wapera vagari vedunhu iri vachitungamirwa nesangano re Center for Natural Resource Governance vakaratidzira izvo zvinonzi nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu zvakavhundutsa hurumende iyo yave kutyira kuti inogona kurambidzwa kutengesa mangoda neKimberley Process kana kuti KP iyo isingatenderi kutengeswa kwemangoda anonzi ane ropa. Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinonzi rakatonyora tsamba kuzivisa Kimberley Process nezvenyaya yekwachiyadzwa. Hurumende iri kupome tinodzokorora mukuziya nezvenyaya iyi. Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru weCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu akavabvunza kuti vari kufara here nezviri kutaurwa nehurumende.
Vakatanga kutaura nesu mushure mekunge paitwa ratidziro musi wa23 April. After that vakatanga kutidana kuti kana zvichiita timboite meeting nawo. Saka muzuva ranhasi taita meeting CNRG neboard reZCDC nemanagement yavo tichionesana mamiriro akaita zvinhu kuti isu sesangano rakazvimirira voga hatikwanisi kuti tinyepere the whole world kuti madiamonds ekuZimbabwe ari conflict free. Iwo ari kucherwa munzvimbo iri kumbunyikidzwa kodzero dzevanhu, nzvimbo yekuti vanhu havasi kukwanisa kugara vakasununguka. Maconstitutional rights are the freedom of movement, freedom of association, freedom of conscience. Zviri kutyorwa nekuti vanhu vekwamarange vari kugara mujeri. Saka tinotaura chokwadi sezvachiri. Uye the use ye torture vachirwadzisa vanoti makorokoza maartisanal miners zvinhu zvinonyadzisa mukore unoyu kuti tichine vanhu muZimbabwe munomu vanotanga vasunga vanhu necheni vovarumisa nembwa vakarumwa vakasungwa necheni kudaro vopedza izvozvo vovatakura about 40 kilometers vonovarasa pakati pesango. Zvinhu zvakadaro tiri kuti as long as zviri kuitika ticharamba tichishambadza kuti yeanoyo anonzi mablood diamonds ari kubva kuZimbabwe.
Saka kubvira zvamaratidzira pane zvamaonawo zvashanduka here kunze kwekutaurirana?
Hapana chatichashanduka kunze kwekuti chete ZCDC iri kuti mastakeholders uyaiti gare pasi. Asi pamastakeholders pachowo pane mastakeholders nemasnakeholders vari kuedzawo futi kuhwandisa chokwadi chiri zvikuitika mamarange. Saka hatisi kuda nyaya iyoyo yekuti vaende kunotsvaga kumateru kwavanoudzwa zvavanoda kunzwa ivo, asi tichida kuti vaite open investigation yekuti vanodaidza the community to a central place vobvunza vanhu, vanhu votaura chokwadi, kwete snowball method yavari kushandisa yekuti ngana anovatungamira kuna ngana and most likely munhu wavanoziva kuti anotaura zvakati. Saka ndo zvatatichionesana nhasi izvozvo kuti pari kufanira kuti pave neshanduko yechokwadi. Kutiunza kumahofisi kwavo is not change, it doesn't change anything, it's just a meeting and we acknowledge and we appreciate that opportunity but it doesn't mean there's progress.
Asika zviri kunziwo sangano renyu rinenge risingafari kuti Zimbabwe inge ichibudirira.
Ayo ndo anonzi manyepo. Isu tiri maZimbabweans zvichida tinoda nyika yedu kudarika vari kutipomera kuti tiri vavengi venyika yedu.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vari parunare kwaMutare na Blessing Zulu Studio 7. Sangano reZimbabwe Democracy Institute riri kutenderera nenyika yose richidzidzisa veruzhinji pamusoro pekodzero dzavo panguva yenyika iri kugadzirira sarudzo. Mutoro wedu Naoloida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vagari vepamutare vawana mukana wekudzidza nzira dzekuchengetedza kodzero dzavo munguva yekuvhota uye zvinhu zvinogona kuitwa zvinogona kuvhiringa tarisiro yeveruzhinji. Vachitaura pachirongwa chaitwa neZDI chipangamazano musangano iri, vaGift Siziva vati chinangwa chavo ndechekuda kuona kana paine mutsauko wakanaka munyika zvichitevera kubviswa kwakaitwa vaRobert Mugabe pachigaro pachiiswa vaEmerson Mnangagwa. VaSiziva vati hurumende yavamunangagwa inofanirwa kuziva kuti inofanirwa kuita zvakanaka kudarika zvaitwa nehurumende yavamugabe.
Isusu tachiita interrogate tichitarisa research yatakaita neZDI kuti nyika inofanira kuenda but yatinoti iyo democratic developmental state iriyo inotarisa nyaya dzebumiro remutemo, democratic developmental state uye inotarisa nyaya dzekodzero dzevanhu vese vadiki vanorarama nemadisabilities vakadzi varume nevanhu vese vari muZimbabwe kuti vave nemakodzero akataurwa mumbiro remutemo takagadzirwa during time yegovernment of national unity.
VaSiziva vati dzidziso yavari kupa veruzhinji munyika yakanangana nekuti munhu wese azive kuti ane basa raanofanirwa kuita muZimbabwe iri pasi pemutungamiriri mutsva. Nhengo yesangano revanhurume rinozivikanwa nekuti Men as Partners iro rinorwira kupedza mhirizhonga nekushungurudzwa kwevanhukadzi, vaJames Mudenda vati dzidziso yabuda pasi pechirongwa cheZDI neASAP yavhura vazhinji pfungwa dzekuziva uye kukoshesa kodzero dzemunhu wese.
Kutanga tino sevagari vekwamutare tiri kutenda neruzivo rwaunzwa kwamutare neZDI wakabata neASAP nekuti ruzivo rwawaunza rwakanangana nezviri kuitika muZimbabwe kubva panyupa new dispensation nezviri kutarisirwa nevanhu veZimbabwe mumazuva ari kutera, vanhu vari at crossroads. Saka meeting yanhasi tanga tiri kuedza kuongorora kuona kuti new dispensation iri kutaurwa iyi yaunza pundutso here muupenyu hwevanhu, uye zvakare tiri kungonzwa zvakawanda zviri kuitika pamusoro peinvestment iri kungoti vakuru venyika vari kubuda kunze. Tanga tiri kuenda kunoona nekuzvibvunza kuti zvinoenda kubatsira Zimbabwe here mune remangwana tisingaunzirwi mbavha idzo dzinozoguma dzavo upfumi hwese hweZimbabwe.
Mumwe apinda muchirongwa ichi muzvare Mildred Muzanechita vati vavhurika pfungwa dzavo mushure mekuwana dzidziso yavapiwa. Vatiwo dzidziso iyi yavapa ruzivo rwekusarudza munhu wavanoti ndiye anofanirwa kunge achitungamirira vanhu.
Ini workshop yataita nhasi yatibatsira zvikuru kunyanya kumacommunity patinogoko. Tinoona kuti isusu tichikura macommunities edu akasiyiwa zvakanyanya, hamuna kana development yakaitika, asi apa taibatsira vabereki vedu vaibatsira magamba kubikira nene, asi hapana chawakabenefita. Saka workshop yatibatsira kuti tinofanira kutsvage maleaders akanaka vanokwanisa kutitungamirira apo kamwe tatasana nemaelections kuti tikwanise kudini zvinhu zvedu zvifambe muno munyika. Saka kumacommunity dzimwe tinobva tinofanira kuva nemaleaders kana maMPs macouncillors emunharaunda kwete ekunze, emunharaunda medu imomo anokwanisa kutibatsira kuti zvinhu zvedu zvifambe semuZimbabwe.
Valoid Munguma mumwe wevechidiki vanoti vava nemaonere matsva mukuziva kuti vakanangepi muhurumende iripo nekuona zvayakagona kana kutadza, uye kuziva kuti votora danho ripi pasarudzo dzakatarisana nenyika.
ZDI nekuuya kwaita Manicaland ndinodaira kuti workshop yavo takananga new disposition iripo inotipa isu vechidiki mukana nemuono wekuona basa riri kuitwa nehurumende iripo rinotorwa vamunangagwa. Chechipiri inotipawo muono nehwaro kuti tizive kuti nyika yedu yagadzira zvakadii munyaya dzesarudzo uye munyaya dzekupedza makakatanwa ataimbosanganawo mashure akafanana nenyaya dzemhirizhonga uye kumbunyikidzwa kwavanhu.
Mukuru wesangano reASAP iro rakabatsira pakuronga musangano uyu varegai tsunga vati munhu wese ane kodzero dzekuti inzwi rake rinzwike nguva dzose. Vapinda musangano vanosanganisira vemachechi, makanzura vechidiki, vemasangano akazvimirira oga uye vakaremara. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Magweta anomirira sangano reAfriForum, bato rinopikisa hurumende reDemocratic Alliance, pamwe nemasangano eFreedom Under Law neGender Commission, nezuro akaudza dare redzimosva muSouth Africa kuti hurumende yakakanganisa nekudzivirira kuti mudzimai vevaimbove mutungamiri wenyika yeZimbabwe, amai Grace Mugabe, vasasungwe mushure mokunge vapomerwa mhosva yekurova muzvare Gabriela Angelos gore rapera. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iye.
Rimwe gweta ramuzvare Angels vaGerineo vaudza dare kuti hurumende yakatadza payakadzivirira mai Grace Mugabe kuti vasatongwa. Vachipa humbo hwavo, muzvare Angels vati vanofara kuti pane matanho ave kutorwa. Atiwo akaregerera mai Mugabe, asi chikuru kwaari ndechekuti amai Mugabe vamire pamberi pedare redzimosva vatongwe uyewo nekukumbira ruregerero. Amai Zane Nwane, avo vanomiririra sangano reCommission for Gender Equality, vati mhosva dzekushungurudzwa kwemadzimai muSouth Africa dziri kuwanda. Naizvozvo matare edzimhosva anofanira kupa mutengo yakakodzera kupedza dambudziko iri. Vaenderera mberi vachiti vachaedza nepose pavanogona kuti dare ritore matano akakodzera. Gurukota South Africa panguwa iyi, amai Maete Ngwane Mashabane, vakati vakatora danho iri nekuda kwekuti Zimbabwe inyika yakavakidzana neSouth Africa, uyewo zvaive zvisinei nechekuita nekuti amai Mugabe vaive munyika nemurume wavo panguva yakange ichiitwa musangano weSADC. Asi magweta amuzvare Angels anoti hurumende yakange isingafaniri kuita zvayakaita pana amai Mugabe. Nyaya iyi ichaenderera mberi zvakare mangwana apo dare richapa mutongo waro. Ndakamirira Studio 7 Johannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Kambo wanza story kubva kuna Oliver Tukum Tukudzi kachuya kwamuri kachibva kuna ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dzimwe nhengo dzezanu PF dziri pasi pechikwata chiri kuzviti Zanu PF Aggrieved Voters Association dzokurudzira kuti sarudzo dzemapuraimari ebato iri dzidzokororwe mumatunhu akawanda. Dunhu remashanaland west roti sachigaro vevaimbove varwiri vehondo yerusununguko vachristopher mutsvangwa vanofanira kusiya chigaro sezvo risisina chivimbo navo. Sangano reZimbabwe Democracy Institute rotenderana nenyika yose richidzidzisa veruzhinji pamusoro pekodzero dzavo panguva yenyika iri kugadzirira sarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekana nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina Gifts Dube.